vakandemiri. Hurumende haina kuti inoda kubatsira vashandi vayo vese. Yati iyo inoda kubatsira security sector chete, ndokuchaitwa magarrison stores. Ende kuri kunzi subsidy yacho iyoyo ichabva padeduction inoitwa kune macivil servants. Saka there is a difference yekuti hurumende iri kuda kubatsira chii vashandi vayo vese. Ende kana kuri kuti hurumende inoda kubatsira vashandi vayo, haishandiri ichiti inoda kudeducta mari yako. Inofanira kunge ichipa vashandi ivavo mari yokuvabatsira.
Vamuponda, munoti ine danho riri kuda kutorwa nehurumende.
Aiwa, hatingovasho kuro panopawo zvinonyanya kubata pane zvekuitika izvi. Chekutanga, zvanzi timu iri voluntary kaiyi, unobatsirwa kana uchida, kana usingadi hauparticipate, number one. Number two, government iri kuestablisha inonzi mutual savings fund. And the government will contribute 100 million. Yekuti vashandi vehurumende vakwanise kunge vachikwereta mari nemutengo uri nani. Izvozvo kuti kwanyanya chibhadzo kune atinoti maloan shark nechibhadzo chiri kuitika munyika medu, mari iri kunesa zvekuti unoona pei yemunhu yeche iri kuperera kubhadhara chikwereti nenyaya yemainterest rate ari very high. Saka mutual savings fund iyi iri kukwanisa kuadressa izvozvo kuti yakafanira yatinoti masociety ekudhara kana kuti maraundi ekudhara aya anenge achiita vanhu. Zvekuti vanhu vanokwanisa kunge vachiita mari pamwe chete, iwo kana uzowirwa nedambudziko kana wada midi yemari iyoyo wokwanisa kukwereta pamari iyoyo. Saka this is a practical step inonge ichifanira kunge ichikurudzirwa nevashandi. Hazvina kunanga masoja kana mapurisa chete sezvitaura navashoko.
Vashoko, hazvisi zvinhu zviviri here zvamuri kusanganisa kuti nyaya yemagarrison shop nenyaya yehomwe yemari iyi?
Kana iri loni, ilonika. Ende lonika inoitwa kumakambani ese. Makambani anoita masoft loans kuvasevenzi vavo. Zvasiyana negarrison shop. Garrison shop yanzi ichaitirwa masoja. Mari yacho iri 2.5% inobva kumacivil servants. Ende haina kunzi ivoluntarika. Tanga takatarisa vamutuli nyure vachitaura. Ende nyaya yatiri kutaura pamusoro payo inyaya yaitaurwa navamutuli nyure. Kana pava nemavariations, tichaona mavariations iwayo. Saka kana iri loni, loni is fine. Yagara inoitwa kumakambani yese. Kana imini iko kwamuri kuamerica, kambani yenyu yestudio 7 inogona kuti yes, inokupa soft loan. Hapana chakashata, zvakanaka izvo, zvagara zvinobvumirwa. Asi chatiri kutaura pamusoro pacho ndechekuti icho 2.5% iri kubhadharwa nani yegarrison shop.
Vamuponda,
vazhinji vacho vanga vamixed up the two things. Pane magarrison shops ari kutaurwa kakuita yekande 2.5%. Saka nyaya ye2.5% this is paid. Pane mutual fund iri kugadzirwa. Mutual fund yakada kuva nebank. But zvainoitwa mutual fund, the difference nebank is that it's owned by the members. Ndokuva kuti it's voluntary. Ukasaparticipate, you're not going to be a member of that mutual fund. But you're going to lose something because pane mari yacho negovernment, which is 100 million. Iwe ukakontributa your portion, that means you can now access part ye government 100 million yaiitwa. Saka iwewe haumanikiri. People should actually access them. They don't criticize them in the right section. They don't criticize everything. No, that is not the right way. The right way is to look at people affect our pay and how our poor benefits.
Yes, Vashoko. Imi muri kushoropodza chii panyaya yekuti kunge kuine zvitoro zvinenge zvichibatsira mauto?
Aiwa, zvakandemiri. Ngativei nemuono wakanaka. Kana tichitaura pamusoro pezvitoro zvinobatsira mauto, mauto ranganiko? There are 65,000, but there are 30 million people that are suffering out there. Zvinofanira kuitwa ndezvekuti ikonomi ngaigadzirwe. Ngatirege kuita mapiecemeal yekuti hanzi toda kubata apa, toda kubata apa, toda kubata apa, kwete. Ii, ndaindikutaurirei. Ine understanding yangu ndiyokuti iko kumauto kwagara kune zvinhu zviriko, kuna marasheni, kune zvese, handizvere. Ende chandanga chida kunzwa kuna vamuponda ndechekutiko 2.5% iri kubhadharwa nani yemagarrison shop.
Vamuponda
vanofanira kuzviziva izvozvo kutiko izvozvo zviri kuitwa nepasi yavo hazvisendi, hazvibatsiri nyika.
Vamuponda,
unoicontributa kana uchida woboita member yemutual fund unokwanisa kuzokweretawo mari ikoko. Hurumende iri kuisa 100 million.
Vamponda, tera aindi kutaurirei. Kugovernment kuna matrade unions. Matrade unions basa ravo ndiroro rekuti iko vaende vanodiscusa izvozvo. Hazvifaniri kutaurwa naemployer kuti ndakuda kuitira izvi, ndakuda kuitira izvi. Izvi zvekuti mazvake mazvake hapana chinobatsira, but because at the end of the day mari inoita fanika yenasa iri kuziva pachiitwa corruption. Ndiyo problem yatinorwisa iyoyo.
Regai tinguva muponda.
Pane komiti ine public service commission iri kutaura vanhu ende nyaya iri kuri voluntary, hausi kumanikidzwa. Ite facility yandino if you want to volunteer and then you can also borrow money at a cheap rate. No, now the means of a bonus.